Greetings to you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ.
I'm
happy to be here. I don't have a sense of belonging here. No, I didn't say that. I don't have a sense of or a feeling of belonging here. I know I belong here. I know I belong here.
And
I'm glad to stand to preach to
you.
Amen. You are my friends. There is something you would want to excuse me about. I completely forgot about the mask. Completely. I never thought about it. just a song as I'm getting dressed.
Docha kaimi moga moyo wa ngomshua eta rire Jesu ninya razei docha kandocha kaimi moga moyo wa ngomshua eta rirei Jesu ninya razei.
Ndoda kutenda mfundisi nekokero. Vanga vachikumbira kuti ndiuye. Asi vanga vasingafaniri kukumbira. Asi kungoitirawo kuti vaingozongotiwo mumwe musi, mfundisi muchauya rini? Ndakanga ndichingopindura kuti ndichauya, ndichauya, ndichauya. Kusvikira iye zvino ndazoti hongu ndava kuuya. Ndanga ndisingazvizivi. Kuti kubvuma kwangu kuuya kukokero ino, handina kuziziva zvabatana nekuuya kuzopembera gore rechina mufudzi wedu vatisiya. Hazisitomboita nge pane makore 4. Asi nguva inofamba. Nezuro tanga tiri kudhamu nevana nevazukuru tichingorangarira kuenda kwavo. Ndotenda kuti mucharangarira kunamatira mhuri iyoyi. Zvikuru sei iyo mhuri yashe yatiri isu. Amen. Toda kuyemura mushumire hama Chigudu. Let me just put on the mask so that we all look the same. Toda kutenda zvakare mufudzi. Ndanzi ngazoti shamwari yangu iri kutungamira nziyo kuno. Ndanga ndichiropafadzwa. Ndatopodza ndatokurumidza kuuya kuti ndiropafadzwe nenziyo. Ngatimbomberai maoko shamwari yangu ini. Pane zvaitika zvandisina kunyatsofarira. Pane zvakaitika zvandisina kunyatsofarira. Paakachata. Ndingadai ndakataura pamuchato wake. Ah, ndine urombo hanzadzi. Ndotenda akakutsanangurai zvakaitika. Ndozvinoitika kushamwari. Izvi hasize munhu wese izvi.
Amen.
Ngativhurei pabhaibheri pana Maraki 4.
I feel refreshed to be here.
Ndinonzwa kupuwa rimwe simba kuuya pano. Ndine shamwari yangu uye mwana wangu ari pedyo neni. Vanokurumidza kupinda mumweya wemuparidzi. Tinotenda Mwari nevaturikiri vakadaro. Amen. Tichaverenga kunzvimbo nhatu mubhaibheri. Malachi 4. Naruka 17. Na Peter echipiri.
Verse 1 and 3 of Malachi 4. Before we read, we just want to offer a word of prayer.
Tisati taverenga regai tinamate.
Baba venu makarurama mangwanani yako. Moyo yedu yakatarisa kwamuri. Hapana munhu pakati pedu anokodzera kubatsira mumwe. Nokuti tose tiri vatadzi vakaponeswa nenyasha. Asi nhasi zvandiwira kumira pamberi pevana venyu. Chinditorai mundiise parutivi. Torai hama yangu muise parutivi. Mugotora kereke yese. Mumwe nemumwe tinzwe kubva pachigaro chenyu.
Amen.
Pane mibvunzo baba pindurai. Pane zvishuwo gamuchidzai. Panoshayikwa kutenda. Vadzidzi venyu vakati batsirai kusatenda kwenyu.
Amen.
Tinodaro mangwanani yakadai. Tine mufaro baba kuti nguva yanga yatirebe.
Amen.
Pasi mune mwaka yenyu mune nguva dzenyu.
Chokwadi.
Tinokutendai nevana venyu vakaungana kudai. Chiburukai nesimba romweya mutsvene. Mutaure mumene. Mukataura zvataurwa. Mukarayira zvarayirwa.
Amen.
Mukadzidzisa tadzidziswa. Tenzi tinokupai freedom of our hearts this morning. May all be done for your glory. May all be done for the furtherance of your kingdom.
Thank you, Lord.
And when all is said and done at the end of the day, we'll be able to say, like the two were going to Emmaus, did not our hearts burn within us as he was speaking to us? Speak to us, Lord. We grant you the liberty in the wonderful and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. We will start with
Tanga. Maraki 4, verse 1, 3.
For behold, the day cometh that shall burn as an oven, and all the proud, yea, and all that do wickedly shall be stubble. And the day that cometh shall burn them up, saith the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. Verse 3, and ye shall tread down the wicked, for they shall be under the soles of your feet in the day that I shall do this, saith the Lord of hosts.
Luke 17, you just follow in your Bibles, it helps to save time as well. Luke 17, 26 to 30. To balance it up.
Luke 17, 26 to 30. The guy TV Shona. Says akanga zvakaita mazuva anoa. This was chaita mazuva umana komana omun. Vaijga, nokunwa, nokuana, nokuaniswa, kusikira zuva rakapinda noa muareka. Mvura zhinji ikasvika ikaparadza vose. Sezvakanga zvakaitawo mazuva aRoti. Vaidya nokunwa nokutenga nokutengesa nokusima nokuvaka. Asi nomusi wakabuda Roti muSodoma, moto nesuferi zvakanaya zvichibva kudenga zvikavaparadza vose. Ndizvo zvachaitawo nezuva iro mwanakomana womunhu raachaonekwa naro.
2 Peter chapter 3 verse 10 up to 12. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness, looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens, being on fire, shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. May the Lord bless the reading of His word as we take our
seats.
It's a pleasure to see the church full during the lockdown.
Zvinofadza kuona kereke yakazara pa lockdown.
I believe we are yearning to bring our friends.
Ndinotenda kuti tiri kushuvira kuti dai tauya neshamwari dzedu.
Occupy the few seats that are still vacant.
Kuti vazogara iwo macheya asina vanhu.
And to remind one another that church services have resumed.
Uye kurangaridzana mumwe nemumwe kuti kuchechi kwava kuendwa.
Ehe. Nguva yokuzorora tichiita zvonge tiri parivhi yechikristu. Yapura.
The days of Let's remind our brothers and sisters that the days of going on leave for church service are over.
Amen. I want to go straight into my subject this morning. I'm trying to pull out two services and combine them out of a series of services I had a while ago in Kadoma. I pray the Lord helps me. You pray with me. I'm somebody who normally preaches long, but I hate that. You wear the people out. Their attention span gets exhausted. And then you say, oh, I wish I was able to do it 30 minutes. And say, God bless you. And take my seat. But we are manufactured different. Already I'm wasting time talking about what doesn't really matter. I suppose that's the makeup. Amen.
Amen.
A strange subject I have.
Aiwa, chidzidzo chakatisiyana nezvimwe chandinacho.
But a very simple one.
Asi chiri nyore zvacho.
Based on the seventh vision of the seven visions the prophet was shown.
Chirikubva pachiratidzo chechinomwe chezvinomwe zvakaonekwa nemuprofita.
I want to take the last one.
Ndoda kutora chiratidzo chekupedzisira.
The seventh vision.
Chiratidzo chechinomwe.
That's where I'm basing my thought.
Ndopa ndiri kutora pfungwa yangu.
But I've given a title.
Asindapa musoro
to my subject this morning.
Kuchidzidzo changu mangwanani ano.
Sputnik
chimtundu msere msere.
Vodka
rinovadoro.
And fire.
Nemoto.
You will agree with me, that's a very strange subject.
Chidzidzo chakatisiyanei nezvimwe.
To talk about beer on Sunday.
Kutaura pamusoro pedoro musi wesvondo.
Not only that, a strong stuff.
Kwete doro remazuva ese, asi rekuRussia rinonyanya kudhaka.
Yes, from Russia. The reason why I combined these
chikonzero ndazvibataniza
is because they are working together.
Nekuti zviri kubatana pamwe chete.
Now in 1933, as we go straight into our subject,
muna 1933 tichikurumidza kuenda muchidzidzo,
the prophet was shown seven visions.
Muprofita akaratidzwa zviratidzo zvinomwe,
starting from Mussolini capturing Ethiopia.
Chitangira kuna Mussolini achinopamba Ethiopia,
and taking it over,
achipamba achiitora,
followed by Hitler.
Chiterwa na Hitler,
followed by the isms.
Chiterwa nezvitendwa,
the isms that followed, followed
zvematongerwe nyika,
advancements in science,
nekubudirira kwescience,
followed by moral decay,
nekuora kwehunhu,
and then the woman who was to come,
nemudzimai aizouya,
forming the sixth vision.
Ichichiva ndo chiratidzo chechitanhatu.
And now the prophet then says,
Profita, vanozoti,
from the Laodicean church age,
kubva mumaridzo yekereke yaRaodikia,
I try to read.
Ndichaedza kuverenga.
Kuti ndipedzeka.
For me to finish,
muterezva ndinchiverenga.
I want you to listen attentively to what I'm reading.
Nokuti ndozvinenge zvichiparidza kwatiri.
Because that is what you'll be preaching to us.
Kuedza kuti zvandoda kuti zvibude zvibatane zvishike kwatiri.
So that the thought that I have can get to us.
Amen.
Amen.
Beautiful. The prophet says in the Laodicean church age, the last and seventh vision was wherein I had the most terrible explosion.
Chiratidzo chekupedzisira chechinomwe ndipo pandakanzwa kuputika kuchikuru kunotyisa.
As I turned to look, I saw nothing but debris, craters, and smoke all over the land of America.
Pandakatendeka kuti nditarise hapana chimwe chandakaona kunze kwemurwe zvinhu zvaputsika nezvaparadzwa nehutsi.
The end of America.
Magumo eAmerica.
Let me add.
Regandiwedzere.
The end of the world.
Magumo enyika.
The way many systems have been met.
Magumo achazove hurongwa Iran.
Let me make 10 claims.
Regaindi taure zvinhu izvi 10.
After I have made the 10 claims,
kana ndataura zvinhu zvangu 10 izvi,
together let's fish them out from the quotations that I will be reading to you.
Pamwe chete ngatizvitorei kubva muzvinokoro zvandichaverenga.
These 10 claims are all clearly stated by the prophet.
Nekuti zvinhu 10 izvi zvese zvinonyatsoiswa pachena nemuprofita.
Amen. Ndikataura neshona ndimombonyarara. Tinoita ka mileage bicha.
Yes.
Right. Tinoziva kuti nyika yatiri iko zvino. Vasinganamati, vanonamata, vanodhakwa, vasingadhakwi, vanoda Mwari nevanomuvenga. Takuziva kuti pane chimwe chinhu chodo kuitika.
Amen.
Asi hatizivi kuti chii, vamwe vanongomuka vakafa.
Amen.
Vachitya zvavasingazivi.
Amen.
Sezvataitwa kare, kana kwaita rima, uchiita zvisingadi kune vabereki, vanongodaidzira kuti hero dundundu, wotanga kutiza, uchiuya kwavari.
Amen.
Dundundu hariko. Uye havana kumbotitsanangurira kuti rakamira sei. Asi chaiva chinhu chokutyisidzira kuti unyatsoziva kuti panapa kandapera. Regai titomhanya kuvabereki. Ndovangatondibatsira kubva padundundu iroro.
Amen.
Ndozviri nyika nhasi. Vese masaindisti ari kunetseka. Vakadzidza zvemhando iyi kana zvemhando iyo. My friend is a professor.
Amen.
Naiyewo futi.
Chamari yangu mprofesa.
Kana akasavanda. Hatina spoken it banana. Akasavanda mu message. Akasavanda mushoko.
Amen.
Na iye unenge achitya ufuti. Kutya zvisingazikanwi. It's strange.
Sinoshamisa.
People fear the unknown.
Vanhu vanotya zvisingazikanwi.
Correct. Saka nokuda kwaizvozvo mprofita otidzidzisa.
Amen.
Saka pane zvaanotidzidzisa anoti zviri kuzondosvika. Pane zvinotevera.
Amen.
Zvezvichaitika panyika pano, nyika yakusvika pakuguma.
Amen.
Nyika yakusvika pakuparadzwa nehasha dzamwari.
Amen.
Praise the Lord. Amen. Right. Ndoda kuverenga. My claims and now are 10. One.
Chekutanga.
Antediluvian signs was more advanced than our signs today.
Signs yevanhu vemazuva anoa yanga iri kumberi kudarika signs yatinayo nhasi.
Number one. Number two.
Chechipiri.
God don't destroy men.
Mwari havaparadze vanhu.
Man destroys himself through scientific advancement.
Munhu anozviparadza ega nekuda kwebudiriro yezvesigns.
Claim number three.
Chechitatu.
Malachi 4 fire will be man-made.
Moto unotaurwa kuna Malachi 4 uchava moto wakagadzirwa nevanhu.
Whatavirenga uya?
What we have read?
Unoveswa nevanhu.
It's going to be started by men.
Usikuveswa nedenga.
It's not going to be started by heaven.
God never destroyed men.
In the days of Noah, man destroyed himself. Not God.
Kwete mwari.
In our day, it's repeating. Man and not God is going to destroy himself.
Munhu, kwete mwari, ndiye achazviparadza.
Claim number four.
Chechina.
One man will trigger the destruction of the whole world.
Munhu mumwe chete, ndiye achavamba mapararo enyika.
That one person will be responsible for the utter destruction of the whole world.
Munhu mumwe chete iye ndiye achave nemhosva yekuparara kuchaita pasi rose.
And that person is not the devil.
Munhu asi diabori.
Is a human being born by mother and father.
Munhu chaye atori naamai nababa.
Amen.
Amen.
Claim number five, Russia will bomb America.
Chechi five, Russia icha bomba America.
And trigger a chain reaction of bombing.
Zobva zvavamba kungoputika kwemabhomba akawanda.
Across the world.
Pasi rose.
Number six, claim.
Chechi six.
Now every nation is scared to the core.
Iye zvino nyika dzese vari kutya zvikurusa.
They are all melting in their shoes.
Vari kunyunguduka mubhutsu dzavo.
Claim number seven.
Chechi seven.
Every army will cease to be relevant.
Masoja ese achashaiwa basa, achanza hana basa.
There won't be an army that will be relevant.
Hapachazova ne masoja achave ne basa.
Claim number eight.
Chechi eight.
Army planes won't be needed.
Hapachazombodike anwe ndege dze masoja.
This third world war we are about to witness.
Wondo epa sirose echitatu iyi.
From an aerial view.
Kubva pamaonero andinoita.
Will be an IT and AI world war.
Ichange iri hondo yeze makombiuta
and artificial intelligence war.
Ne hondo ichange ichishandiswa zvesainzi zvemudenga.
Right. Claim number nine.
Chechi nine.
The earth will be thrown into the sun.
Nyika ino ichakandwa muzuva.
Not away from the sun as happened during the days of Noah.
Kwete kubva pazuva sezvakaitika kubva kudhuze nezuva sezvakaitika mazuva Noah.
The last claim.
Chechi 10 chekupedzisira.
We are going to witness the final birth pains and the birth of a new world will be witnessed.
Tichapupura kuona marwadzo ekupedzisira ekuponwa kwenyika itsva.
I pray you managed to capture all of them.
Ndinoimba kuti makwanisa kuzvibata zvose.
Be honest with me. How many of you have been able to capture everything?
Toda vanhu vanorevesa. Sumudza ruoko kana wakwanisa kuzvibata zvose zviri 10.
Kana wanyora, of course.
If you have written. If you have written down, which means you have them.
Unless you have a photographic memory,
you
remember some, maybe not all. But we are looking at the conclusion of man's history on this earth. And I would want to say, as message believers, we are believers. But we want to get to levels where we are not only believing, where we are not only saying by faith, by faith, by faith.
Asi titakusvika muchiyero kwete kuti tinenge tingori kutenda bedzi kana kuti tinenge tichingofamba tichiti nekutenda nekutenda.
Brajwaro, God bless you.
Amachivauro, sheva kuropa fadzi.
Pick your forehead. Right. We want to get to levels where we say like Job of old.
Tinakusvika pachiyero chekuti tinotaura saJob wekare.
I know.
Ndinoziva.
Munoziva kuti mumessage takapiwa nhaka isiri kumaRoma, isiri kumaZioni, isiri kumapostori, isiri kuchechi zvese. Takapiwa nhaka yekuti isusu hatifani kufamba tichifungidzira zvinhu. Tinofanira kukura kusvika pa level yokuti unenge uchinyatsoti ini ndinoziva.
Amen.
Not to be proud.
kwete kuzvikudza.
Aiwa. Asi kunyatsoziva kuti nyaya iri panapa inotangira apa. Yopfuura nepapo, yondokona nepapo, yozondoperera apo.
Amen.
Ini ndiri mudhachi ndainzwa zvichinzwa mandaicharira. Mutumwa mukuru uchabhururuka nemumatenga. Ndaifunga kuti rinenge ririno zimutumwa. Rinenge mazi kupapiro. Rine zihwamanda. Rigoti bobo. Richibhururuka napakati pedenga zvokuti munhu wese uchamuona kuti ah, kuguma kuya kwasvika. Ndo zvataiudzwa izvozvo, ndo zvatainzwa, uye zvimwe ndo zvataifungidzira. But with the message of the hour given us to know.
Mwari vakada kuti tikwanise kuziva.
Not to imagine things.
Kwete kuita zvinhu zvokufungidzira.
Because now hatifungidziri.
Amen.
Kuti Kamala Harris ari muchiprofita ari kuzadzisa. Joe Biden ari kuzadzisa. At the same time chikatorike chiri kuzadzisa. All of the three combined and put together.
Amen. Zvitatu izvi zvakabatanidzwa zvichishanda pamwe chete.
Correct. Correct. Hatidi zvokufamba tichifungidzira. By faith, by faith, by faith.
Nekutenda, nekutenda, nekutenda. No.
Inoda kuva mhando yomutendi. Iwo ndoda kuva mhando yomutendi anoziva. Brother Branham says, I used to fear death.
Handaimbotya rufu.
Until God took me across.
Kusvika Mwari vandiendesa mhiri.
And I witnessed it firsthand.
Ndikazvionera pachangu.
He says, I said to myself,
ndakazviti.
Is this what I was afraid of?
Ndozvandaitya here izvi nguva yese iyi.
Now he knew what it was to cross over.
Vanga vakuziva kuti chiiko kumboyambuka kuenda mhiri.
Saka ndinoshuva kuti sechurch savatendi. Veshoko rino renguva yekupedzisira. Ndipewo spoken word ndauya ndisina.
Can I have a spoken word?
Darasara mubhegi. Pana ane spoken word rinobatika risiri electronic.
A spoken word.
Thank you. That's why you are my friend.
Ndosaka uri shamwari yangu.
Ukasaritevera mhena ako. Zvinhu zvatinazvo izvi.
The things that we have.
Zvakasvika pakuti mapentecostal preachers, pastors, apostles, and whatever plethora of titles that they give themselves.
Pastor anima.
They have now come to a point where they have acknowledged.
Vanhu vemupentecost vasvika pakuti vakakwanisa kucherechedza.
That this man is the prophet of God.
Kuti uyu murume anonzi William Branham ndiye muprofita waMwari.
When the world acknowledges it.
Kana nyika yachicherechedza.
We must be able to go beyond acknowledging.
Isu takufana kupfuura pakungomucherechedza.
And be able to say, I know.
Takwanza kuti ndinoziva.
This one is the messenger.
Uyu ndiye mutumwa.
I know.
Ndinoziva.
What is going to happen?
Zvichaitika.
And the chronology of events is going to be ABCD.
Kuti zvichafamba kubva apa zvichienda apa.
Hatidi kufungidzira izvi.
We don't want to presume.
Munoziva kuti kana munhu achiziva havhundutsirwi nezvinhu.
Amen.
Kana uchiziva kuti team A ne B, B ndo ichahwina. Chero timu A ikago wesa zvibodzwa zvakawanda sei. Ione wakagara pa materesi wakabhara fo yako. Uchiramba uchikuza B yako. Hauna mhaka kuti zvii zvaitika.
Amen.
Vanhu vacho vanogona kunzvenga, vanorova michacha, whatever they are doing.
Chero zvavari kuita.
It's neither here. Neither there.
Hazvisiri izvo zvichabuda.
Kwauri unoziva kuti magumo enyaya iyi. Pindo ine yakawina.
Amen.
Saka namhaka kuti Satan wazodini kana kuti zvazoitika zvii nezvisina kuzoitika zvii. Kuti kwanayambwa here kana kuti kwanayakati kana kuti zvese kana kuti hapana chanaya. Kwauri hazvina zvazvinochinja. Unoziva matangiro nemagumiro achaita nyaya.
Amen.
Handiti nemamwe macheya akashamai. Mira akashoma. Mira kashoma. Vanenge vakumira vachiedza kutsvagirwa kuti wogara papi. Wogara papi. Pazara pese. Right? Kana uchizviziva hazvikuvhundusira kwaiva kaparidza munhu one.
Amen.
I remember Kadoma. Ndakamboparidzira brother one.
In Kadoma I once preached for one person. One brother.
One person.
Munhu mumwe chete.
Right.
But right now there is a church. If you get to Kadoma, I will show you the one person I preached to.
Yes.
Then I'll show you, this is the one person I preached to. What does he mean? Well, this is the one person you are speaking about.
Let's get started.
Ngatichitangai. What time must I finish? So that I can make
arrangements.
But I've got an allowance to break if I don't make it.
Fine. Thank you very much.
Thank you, Maita Bas.
God bless you.
I want you to listen to what the prophet is saying. Not mine, but yours. So if you know what you believe,
for the end time.
Right.
Let's just get going. From the message, Harry, the message is urgent. Paragraph 121.
And it
might come before morning. The ending of the world. The Sputniks.
Sputnik.
Satellites. Sputnik is a Russian name for a satellite.
Sputnik is the Russia kana vachitaura pamusoro pe ma satellites.
It was invented in 1957.
Chaka Gadzirwa muna 1957.
And you hear the prophet talking about the Sputnik.
Sputnik.
There is not one thing the science says. They say there is not a thing to hinder this world from being blown up.
Hapana chini chino misa nyika ino. The science vano daro. Kuti ichi putiswa sherubanguwa ipi.
It just takes a good drink of vodka.
Zinongo da chete muna anyato kutakwa na yo vodka.
And they will pull a lever.
Ongo. But she switch
and that's it.
Satopera.
Hazvina kunzi mwari ndiye uchanwa ngoro.
No, the prophet is not saying God is going to drink beer.
Nokuti ari kunzi achadhakwa apa
asi mwari nokumara. The one who is going to drink vodka is not God. God does not drink vodka.
It means somebody.
Zvino kuti mumwe munhu
is going to drink.
Achanwa.
Get drunk.
Odhakwa.
And pull a trigger.
Over add on that switch.
He says, and that's it.
This one.
Hurry. The message is agent, hurry. Run for your life.
Manyane upenyu.
Get out of it. Come out of this modern Babylon.
Buda imairi. Ivaimu bad biryoni echi manje manje.
Escape hither. Come quickly. Paragraph 13. But the oncoming judgment.
Kutongwa kurukuya.
The world is feeling it.
Nyika iri kuzvinzwa.
The newspapers.
My newspaper.
And I've heard that in the Pentagon.
Ndanzwa kuti ku Pentagon.
I don't know, but they say that they don't know what to do.
Andiziva asi zviri kunzi ikoko ku Pentagon vari kuti hatichaziva zvekuita.
We know Pentagon in America is
there. Pentagon ku America.
Central intelligence for the protection and security of the nation.
Ndokuzinda weze kuchengetwa
kwenyika. It's coming to the hands of men, but they can destroy this world in an hour if they want to.
Munhu atokwanisa kuparadza nyika ino ne hour kana achida hake.
Let me add.
Regandi wedzere.
I don't want to frighten anyone.
Handisi kuda kushishidzira vanhu.
If you are a believer,
kana uri mutendi,
which I believe you are,
zvandinotenda kuti muri,
every one of you,
mumwe nemumwe wenyu,
the end of the world,
magume enyika,
is certain,
atori pachena.
And I will add,
regandi wedzere,
imminent as well.
And zviri pedyo.
We are a privileged people.
Tiri vanhu vakaropafadzwa isu.
Let's just realize the privilege God has bestowed upon us.
Mukana mukuru watakapuwa nashe.
To live.
Kurarama.
In a time
munguva
where a prophecy is live.
Apo pane chiprofita chibenyu.
It's being fulfilled. Before our very own eyes.
Chiriku zatsikiswa takatotarisa nemeso edu.
prophecies
ziprofita
getting fulfilled
zichizadziswa.
Let's take those things seriously.
Ngati tore zvinhu zvine kurevesa
and apply them
to zvishandisa
our individual life
muupenyu hwedu pachedu.
In this series in which I am pulling out what I am trying to shape as one sermon.
Muma series andirikuedza kukwanisa kuti ndive nemharidzo imwe chete muno.
I took two services.
Ndakaita ma service mairi.
On the message I entitled Your Tombstone. Amen. The message that I entitled Your Tombstone.
Mumharidzo yandakati guva rako iwe. Dombo repa guva rako.
Have you ever imagined?
Wakambofungidzira here?
Yourselves.
Pachako iwe.
Each one.
Mumwe nemumwe.
Standing.
Wakamira.
And looking at your grave.
Wakatarisa guva rako iwe.
Here rests. So put your name.
Pano pakazorora.
It's you reading.
Wesa zita rako ukaverenga.
Here rests.
Pano.
I'll use my breath. He's not going. He's still here with us. Here is Ben.
Pano paka zorora Ben.
Chivaura.
Chivaura.
Bon.
Akazarwa.
It's him reading.
Iyo vachivaura ndo arikuverenga.
His own tombstone.
Vachiverenga paguva ravo.
He's not inside.
Havasi mukati.
But he's inside. What? Why is? But he's outside and he's reading it.
Vari kunze vachiverenga nemutumbi wavo ari kunze.
Have you ever thought that that will come along one day?
The newlyweds have no time to think about that. They don't want even to accommodate it in their daily business.
That's an irrelevant subject to bring before them.
Aywa inye singatombo itikunza kunyono achabva mukuchata.
But it was 82 or 83.
Ndotenda kuti yave 82 kana 83. I was in the road that goes to Cranbourne.
Tikabva pa Coca-Cola.
We came from Coca-Cola this direction.
Pane road ine robot inobva panapa iyi.
And then there's a robot.
You know the G-road, Chiremba, yeah.
Robot with Chiremba Road.
Panokurosa na Chiremba. Ne Glenara.
At the corner of Chiremba and Glenara.
There is a robot there.
82-83. We were driving with brothers.
Then as we approached the robot, we saw a little gathering of people.
And
there was a form lying covered in white. A form lying.
Panga paine mutumbi wakarara wakafukidzwa zvichena.
Covered in white.
Wakafukidzwa zvichena.
Stained with blood.
Paine ropa.
The white was a gown, a wedding gown.
Chichena ichi raive gown remuchato.
And the form inside the white gown, the white covering, was the bride.
Munhu anga akafukidzwa negown iyi ndiye aifananga achichata.
She had just on and people were waiting for her arrival at a hall at the venue somewhere.
Anga atofa pama robots asi vanhu vakamirira kumuchato.
Tinogona kuva nema program edu.
We might have our own programs.
Nema ambitions.
And zvishuwo.
Asi Mwari hamiri program yake.
Amen.
Not for a minute to try and consider our programs.
Mwari havasi kuzoregera urongwa hwavo nekuda kweurongwa hwedu.
It was said.
Sai suisa. We did not take time there. When we got where we were going, we just entered the house, closed the doors, and prayed.
I was still in Harare then before I went to Kadoma.
I'm not trying to threaten anyone.
Askana ukachikisi dzirika musadudzira zvinyi handitonzwa zvona tizi ndikuita kuti tikavhire panguva asi kana ukachikisi dzirika toti maputika bombo muno vanhu 20 vanoda kukwana at the same time padoyo asi mumwe kana vamwe unoona chikoti vhorokosho hasina kana simba mumabviese Wavunduka zviri zvine kupuso ndoupi? Wandopinda ari wechi 19 kuti wechi 20 pane vari kutiza. Ari nani? Pane pedzwa simba ungoti vhorogo zveipa. Haubatsiriwe. Do something about it. Ukanzwa nyaya yatiri kutaura iyi, ndinoda kuverenga saka handisi kuda kuti ndisiye panoda kufiliwa nemamuscle flesh pakazhama yongeita skeleton. Zvatoda kuverenga izvi, ngazvisakuvhundusa kuti kana zvatodai, saka denga racho ndatopodzazve. Obva tirikiti, aiwa. Handizvo zvandikureva izvo. Toda kuti vhunduka, asi wavhunduka. Take action. Woverenga shoko. Woriita. Wonamata. Wozvipira. Wogadzirisa zviya zviya zvakavanda. Zviya zvounoti kana zvikanzi rapture yotoitika izvozvi, hana yako inoti pa yodzoka. It may be one little thing. But hana iyo inomboroverei. Chinorovesa hana ichocho. Ndochandiri kuda kuti kana zvatiri kuverenga zvikakuvhundusa ndanochigadzirisa. Inda unonimati. Kana pane chawakada, wakatenga masofa omukoto, ugara paari wotanga kujekerwa, wakabhara fo uchi underline a spoken word pamasofa okubiwa, go and return them. They don't belong to you. Amen. Andizvi. Saka ngativhunduke yes. Zvakakodzera.
Amen.
Shumba ikadzova yedenga. Tiene ungarega kutya. Yes. Asi kana watika tisa. Run for your dear life.
Manya neupenyu wako.
He says, and I've heard that the Pentagon, I don't know, but they say that they don't know what to do.
Zvinonzi vachaziva zvekuita ku Pentagon.
It's already come into the hands of men that can destroy this world in 1 hour if they want.
Zvato musimba remunhu kuti anokwanisa kuparadza nyika ino ne 1 hour.
What would hinder Russia this afternoon, some of those leaders, to drink one can of vodka too much?
Chichingamisa vakuru vekuRussia iye zvino kuti angonwa vodka yakangoti pfuurirei.
Tikutozodira mbisha.
We are getting close.
Muchenjere kuti achamwa doro revodka racho ndokuRussia. Muchenjere kuti zvaachaita ariwo kuRussia. Ndozvichatanga kuparara kwenyika. Let's go. He says, what would hinder Russia this afternoon?
Chichingamisa Russia masikatana.
Some of those leaders would drink one can of vodka too much and punch a button that would send the entire world out of its orbit.
Kuti umwe wakuru onwa vodka yakati pfuurirei ongobaya button nyika ino yobva yatovhiringidzwa mafambiro nematendere airi kuita.
Ndinoda maprofitirei umuprofita.
I like the way the prophet prophesies.
Paaka profita kudhirika kwewall yekuGermany. Paita sokunge ari kundandama asina shuwa nezvaari kuda kutaura. Ukaiterera unoti ha paprofitwa here. Vedo profita noti, I want to prophesy now. I want to prophesy now.
Ndada kuprofita iye zvino.
My sister, prophesy, papa! Prophesy, papa! Zvamwari hazvina glitter. Zvinzwisise izvozvo vatendi, zvashe zvine glow.
Zvinobwinya.
Not glitter.
Kwete kuvaima.
Ngani ngani. Zvinongani nganika zvidhoma. Maguritoto anongani nganika. Zvashe zvakadzika.
Amen.
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 Let me give you an example.
Ndikupei mienzaniso.
Tine fivefold ministry. Inofana kuita basa nawo. Nokuti inofana kutoita.
Amen.
Ikaregera zvatokanganisika.
Amen.
Matepi toterera. Sezvatakagara tichiita, indakagara ndichiterera tepi kubvira 1970. Nanhasi ndinongoterera, handichinji.
Amen.
Hapana chitsva chandingazoudzwa nhasi chokuteerera tepi. Acho. Nokuti ndagara ndingoteerera tepi futi. Ndichinakirwa netepi.
Amen.
Ipapa apa ndiri kuparidza tepi.
Amen.
Isaiah 28 verse 13 says,
Isaiah 28 verse 13.
No. Here is the way the word of the Lord shall be unto them.
Here a little.
A line here.
Upon a line
there. Fivefold ministry basarayo.
Shimira ya kapito ya kashani.
Kufamba ishinonga praise God. Line ipano. Fambi. Nonga ishimu hapo. Fambi. Pastor Mnishi. Fambi. Jobatanizwa. Joruka picture. Kwete mombe ye pingi iri kufura usua we green pa msoro po muti. Haisha. You have your jigs or puzzle correctly placed.
Soro yako inenge ya Buddha shakanaka.
And that's the work of the fivefold ministry.
Jiro basa reshumiro yaka petu kwa kashani.
Saka usarega kuya kuchechi.
Amen.
Ndinzwevo usarega kuya kuchechi. Kana ukada kugara kumba usinga uye kuchechi. Wochidzima a vision before. Wochidzima makotsi ese umprofita anotaura kuti vashumiri. Ndo basa ravo. Zvikanzi naye brother, ndimunongo paridza mega zvikanzi aiwa. Ndingava a very miserable example. I'm only a little pebble on the beach.
Ndingori kadombo kadiki pajecha repagungwa.
Pana brother vaiparidza zvine moto. Brother Apollos, Chikusha Vangeli, Priscilla na Akwila na Vavashika. Wakona brother, wangu tendera, wani pa wando shika wangumira wadzoka futi washi, daro shika pa wangumira wadzoka futi. Shikanza, amen, muranda washi. Asiva kato shibata. Kuti amen, yenda uti tingo wedzera kuisa a bit of sense. Kunesha wari kuparidza. Vapedza, waka songo ati ga, Gashganda brother Apollo, ah, kungendisina kumboshiverenga. Vaparidza, vakamira vachiparidza, buku rauchangopedza kuverenga.
That's right.
Wakaanda vaina noku highlighter.
Amen.
Wakatonera kuti haleluya kumajenda.
Amen.
Vakaritora mari dzimwe chete iyoyo yavapedza kudaro. Pacho pawa underline uka highlight uka pa haleluya ipapo. Vano kuparidzira kuti ha. Kusha zviri papi. Handina kuzviona sei saka haleluya andaita ndeyei. Aiko na ugara kumba. Unouraya mweya wako. Don't do that.
Aiko na kudaro.
Ndo saka tifambe ne. Let me try to go first. Chikamu, chakatonzi nashe, chino tofana uti chitwe. Fivefold ministry. Yeah, thank you for that scripture. Right. He says, it will punch a button and the entire world will be thrown out of its orbit.
Kumbaya batani, nyika yose, yobayato viringizika, matenderere aino itapazua.
Regaindi se summary.
Regaindi kufupikise.
Mafambira aita signs. Uye nemafambira ari kuita signs.
Amen.
Speed yacho iri kutyisa nema scientists acho. This is why First World War was the first birth pains for the whole world.
Kuhonde pasirose yekutanga ndo akava marwadzo ekupona pasirose.
The Second World War was the second set of birth pains for the world.
World War yechipiri ndo akava marwadzo yechipiri ekupona enyika.
The Third World War.
Third World War.
We are facing now.
Yatatarisana nayo.
Is the most lethal and the most destructive of all the three.
Ndiyo inonyanya kuparadza nekuuraya nekukuvadza kudarika dzose.
And the prophet tells us
Profitano
the world is no longer able to contain the war that's coming upon it.
Nyika ino haikwanisi kutakura nyika. Wondo yatakatarisana nayo. Sorry.
Nokuti inenge isisina masoja.
Amen.
My best friends okutanga vainge vaine miseve neuta nemapfumo neminondo vachimhanya neshoka ku Ethiopia uko. Maringa atibatsire. Muno, different places.
nzimbo zakasiyana
direct ove kwa pamwe uchifura muti munhu haripo first birth pains
marwadzo ekupona ekutanga
and slow and the number of casualties
vanhu vaifa
very small we don't get into those figures
vanga vari vashoma hatisi kutaura yaidu
time takambozviita tikataura mafigure edu
we talked about
nguva yakaribu second world war
wondo yepasiro sechipiri
yawedzera poti vamwe vari pasi vamwe vari mudenga
amen
nendege kwete dzinotatarika dzichizuzwa zuzwa neturbulence mudenga pane majets
amen
ari very fast
anomhanyisa
ukaona onzwa sound panapa yatopfuura high fields
amen
saka haisi nyore kurova hauidonhesi nyore because you have to detect it not to listen to this sound because paunozonzwa sound yatokupfuura kudhara kana ichidonhedza bhombo watoputika kudhara
amen
wakutokanuka kuti ndafanai right that second world war
ndo hondo yepasiro sechipiri
yotopinda mairi that's second birth pains
marwadzo ekupona echipiri
madzimai anoziva intensity yeku
women know the depth of birth pains
kana vakuda kuchibatsirwa kuzvitakura kwavanga vakaita manzwa shoko randataura kuzvitakura munhu akatakura munhu saka apaduze kuzvizvara kuzvipona ndizvoka ameni marwadzo iwawo paanozouya manje haachapi chance kusvikira anozongoti munhu auya panyika ani manzwa madzimai amen saka the final birth pains of the world
marwadzo ekupona ekupedzisira enyika
that we are soon to witness from an area of view
atichaona hedu tiri kudenga
are about to happen for the world to give birth to itself
auda kuitika kuti nyika ichisvika pakuzvizvara
correct pakuchizvarwa nyika imwe kwete inoi
amen
so let's go
ande yedu
ndinozotaurisa ndopanozitadambudziko racho ipapo isaizvi some of these leaders will drink and the whole world will be thrown out of its orbit
vatungamiri vachanwa doro nyika ikabva yavhiringidzwa matendere ainoita pazuva
and wouldn't contradict the scriptures a bit
zvisina kana pazviri kuchikora kana gwaro
zvinogona kutoitika tiri muchechi izvozvi
amen
zvisina gwaro rachikoka
amen
there you are see we are at the end time
mazviona tasvika pamagumo
we move on
tofambira mberi
paragraph 77 of a certain message is down there the Russians put up a Sputnik that we can control nothing about
ve Russia vakaisa Sputnik ratisingakwanise kana kutombove nechekuita naro
500 miles off of the earth
500 miles pamusoro penyika
and could put a half a dozen of them over the United States in the next 30 minutes
vanogona kuisa 6 pamusoro pe United States ma minutes 30
and call and say surrender
vozongodaidzira kuti kandai
mafuti dzenyu pasi
kana kuti tokuitisa idota
they can do it
vanogona kuzviita
there is nothing that we can do to stop them
hapana chatokwanisa kuita kumisa ma Russians
mazvinzwa vo here
have you heard
America
the Americans
hadi kuzvo varingotukana nongopopotedzana
popo right now they are just scolding each other
Biden ataura kuti
Biden says this
Putin odzosera
Putin says this
owedzera futi
and he adds more
chibambuke ite nechoku China chotaurawo zvachinoda
and the Chinese leader also says something
chiti nadzirwe chibambu choku China tinadzirwe kana muchibvudza mombe muda kuti mombe dzirwe uyu anoti nhaya yake kuti nhaya tinadzirwe chi China chine chiro chikuti hakuna iyoyo topedzerana naniko wadeni wandiwe here chiti nandidzi tinadzirwe saka vanenge vachitukana tension dzirikuramba dzichibhibhidha iko zvino dzinotaura a lot about how we need to be prepared as the bride of Jesus Christ.
Dzinotaura zvikuru kuti tofanira kugadzirira sei isu hama hanzvanzi.
Because these things we are reading,
nekuti zvinhu zvatiri kuverenga izvi ndezvechokwadi.
Zvikanzi America haina zvainogona kuita Russia. It's done in spoken. What's left is the fulfillment thereof.
Zvakatotaurwa kare chasara kuti zvizadziswe.
Zvikanzi nescience America is 5 years in terms of technological advancement. 5 years ahead of America.
America iri kunzi iri kumberi pakubudirira kwescience.
5 years ahead of America.
Russia iri kumberi nemakore 5 kudarika America pascience.
Imbofunga zvatinadzo.
Just think
technology hatinayo kuti the past 5 years zvingani zvakaitika. Ndokune America ikoko. Behind Russia. 5 years back.
Vari kumashure chaizvo nemakore 5.
Imbotarisa matauri anenge achita Putin. Composed.
Anotaura kuti akadzikama.
Ungafunga kuti haana chinombomusetsa muupenyu hwake. Wakambopinda muofisi ndokubuda ndokudzoka futi. Wadzokerei. Akambodzokerei kumurume. I'm not saying ndiye uchaita izvo. Ndinongofunzawo. Wambodzoserwei kwenyu. Basa rako ndiri. Ingawa mbobviswapo wana. Ingawa ni naro nai. Handi shudu. He says, they will say surrender or be a bunch of ashes in a few minutes. They can do it.
Wachati surrender, kana kutitoku itai dota maminete mashoma.
There is nothing that we can do to stop them. It's in their hands.
Atikwanse kuwa misa, vane simbaracho.
A bloodless, heartless, and godly communist. That's what God uses to make sin come to light.
Munhu asina moyo wakanaka, munhu anoda ropa, vanhu vechikomunisti, ndozvinoshandiswa naMwari kuti vagadzirise chivi.
Certainly is.
Ndizvo chaizvo.
If you read the Bible, Russia has got to do that according to Revelation.
Ukaverenga Bhaibheri, Russia inofanira kutozviita maringe nezvakazarurwa.
He is the king of the north.
Ndiye mambo wokumusoro.
He has to do it.
Anofanira kutozviita.
All right. You prophecy teachers might differ from that, but just wait till it's over.
Imiwa vadzidzi vechiprofita munogona kupesana nazvo, asi miremo nezvipere.
Russia is put here for that very purpose. The Bible said so.
Russia yakatoisirwa pano chinangwa ichevocho. Bhaibheri ndozvarinotaura.
Kuparadza America.
To destroy America.
And once that starts, ani munoziva kuti pane anonzi ma allies. Muhondo
shamwari
dzemuhondo
shamwari dzemuhondo
ukangoona kwainda America pane dzimwe nyika dzinotoinda unoona ka brother kadika kana achiziva kuti dedi vari padhuze unongosvika pane rimwe zifofo ungeri rinoti ndokurova. Small as is ndokurova hauna zvaunombondiita iko anenge hauna zvaunombondiita iko. America got tender taka dai ko hondo. Britain no dii. Neniwo. Ano jaira naika. Gasati jetra na kurisa. Uri mukurisa America iriwe. Allies. Saka zvichaitika. We read that. Zvichaitika ndezvekuti vanenge vadenhana vadenhana ivava vanenge vaine hama dzavo. Mukambotarisa kamwe kanyika kadikidiki kanotongwa nekamufana kakadaiso kanongogerwa zviri fani. America inokazeza kanyika ikako kari kumabvazuva kanonzi ka North Korea. Kanyika ikako kari stabhoni ende kanofarira kuti kapinde pa limelight. Pa news zepasi rose kachimirizika mirizika kakapfeka zvinenge zvichori zvimutrausi zvesvutu zacho zvichifamba nedumbu. Unombovimba neiko iwe? Icho chimwana icho ukaona chikukava usakurumidza kuchiwe mfana. Usakurumidza kudaro. imbovunza kuti iyo masuri yacho yana ndeipiko chagapa nemasuri yake. And you size up yourself with the muscle that the little one is depending on. Correct. Saka, progressively, this is exactly what is building up. But at the center stage, we already have Russia.
Tine Russia.
And we have America.
Tine America.
And we already know they are superpowers.
Tinotaziya kuti ndo ma superpower.
But one of the superpowers has been disqualified before the match starts.
Asi pane imwe yakatonzaiwa iyo hausi superpower. Mutambo usati watanga.
Ndeipi iyo?
Which one?
America.
America.
Ukazvigona imbozvinzvera mbichana kuti Russia ine zvombo mandoi. Imbozvinzvera mbichana kuti America inofungei pamusoro pezvirikiitwa neRussia kudivire zvehondo. You'll understand.
Unozozvinzwisisa
what we are reading.
Satiri kuverenga.
That we are so much at the end of time.
Kuti tasvika pamagumo chaipo enguva.
Regai ndiverenge.
Let me read.
What? We go on. That's what God uses to make sin come to light. Russia is put here for that very purpose, the Bible said so.
Russia yakaiswa pano nekuda kwechinangwa chikuparidza paradza America ndozvotaura nebhaibheri.
Then what happens? Wave after wave of shiploads of soldiers, wave after wave of airplanes that would land in this nation. The women would be ravaged in the streets. What would you do? It belongs to them. Kicked out of your home, they will take it over.
Masoja nemasoja anenge achiuya pano achimhara muno maAmerica, vakadzi vedu vachitorwa vachibhinywa vachiuya vachizongoparadza nyika yedu America.
86. What will happen to you young girls and you young men and all of you at that time?
Chichaitika kwamurume vakoma nechidiki nevasikana vechidiki panguva iyo.
It has to be paid for.
Chivi chinofanira kubhadharwa.
No matter what nation it is.
Hazvina basa kuti nyika ipi.
Or who it is.
Kana kuti ndiani.
It does it.
Hazvina basa.
Individually or a nation, it's going to be paid for.
No sedunga munhu sakana senyika chivi chichabhadharwa.
And a bunch of brutal and godly whisker-jawed communist soldiers would grab your wives and ravage them, your young girls, and you'd stand and like it. There is nothing you can do about it.
Vanhu vane hutsinye vasina machikira vasingatye Mwari, macommunists vachauya vachitora vadzimai venyu nevana venyu vovabhinya. Imi makamirapo muchitozvida, hapana zvamunokwanisa kuita.
88. Who is going to stop it?
Ndiani achazvimisa?
Try it.
Imbozviedzai.
The Bible says it will happen.
Bhaibheri rakati zvichaitika.
But let me tell you.
Ndikandikudzei.
That will never touch the church of the living God.
Izvi hazvisi kumbofa zvakabata kereke yaMwari mupenyu.
You will be gone by that time.
Tinenge tatoenda panguva iyoyo.
What a consolation.
Inyaradzo yakadini.
What a comfort. When these things are happening,
zvinezvichiitika,
we'll be in an area of position.
Tinenge tiri kudenga.
Where we behold these things from an aloof position.
Tichiona zvinezvi tiri kudenga.
Up there.
Tiri kumusoro.
Having been raptured.
Tabvutwa.
Chingogadzira kahama.
Just make your life.
Chingogadzira kahanzvadzi.
Just prepare my brother, my sister. That when the rapture comes, you'll be found ready.
Denga ririko. Mwari uriko. Kwete zvokutenda asi zvokuziva. Oh yes. Let me drop this with the permission of the pastor.
Ndine mvumo yemfundisi.
Ukamboenda pa YouTube ukataipa kuti near death experiences. Near death experience.
Wonyora kuti vakaposa vafa.
Uchinzwa tsanangiro dzavanopa. Some of them are unbelievers. Of course, some are Christians of different levels of faith.
Vamwe vaKristu zviyero zvekutenda zvakasiyana.
Unowana vanhu vasinganamati vachikukotera experience ya Brother Branham pavakaenda kudenga. Vachikutaurira exactly zvaita kuna Brother Branham. Ari munhu asina kumbonamata asi akafa. Mwari akamuitira nyasha yekuti amuratidze zviri mhiri kwerwizi. Munozvaona ndakati chii? Ndakati ha! Ukaona ndoparidzirwa spoken word nemunhu asingaritendi, asingazivi kuti ririko. Ah! Kana muprofita akatenda dziri nhema. Ndati muprofita zvoita nhema. ndotenda muscientist asingatendi zvechikristu dzova nhema, ndotenda mukristu akafawo akaenda akandoona the same dzova nhema. Saka shoko ramwari in the mouth of two or three witnesses, let every word be established. Saka harichashandika. You follow me? Hashigoni. These things are real. Saka hama yangu gadzirira hanzvadzi denga ndere mazviro kwazvo rinobatika kupfuura rail e. It's more tangible than this.
Rinobatika kupfuura rail e. Kudarika muviri kudarika bhupiti.
It's more real.
Ngere chokwadi.
Handi. Hatinozoenda kusiku toramba tongoinda. Who is going to stop it?
Then I shall miss.
The Bible says it will happen.
Bible rakati zvichaitika.
But let me tell you that they never touch the church. That's from the handwriting on the wall.
Kereke ya Mwari. Kubva pachinyoro chiri pamadziro.
Same message, paragraph 180. Do you realize this is the searching out time? This is the time that we must be searched out.
Munozvanzi ndongo yai kuzinzera, ndongo yai rifana kuti chizinzera ino.
This may be the last gospel message that's preached.
Before
the message begins tonight, you know, that bomb may strike the earth.
Maridzo ino isati yatovamba manheru ano, bombu iri rinogona kutoputika panyika pano.
Hatizvanzi bombu richauya.
You heard that, but the bomb is coming.
Mabombu achauya. Agobvisa nyika iri kutevera nzira inotenderera zuva and shoot out of the orbit. Ichiindepi.
Yoenda kupi?
Chakuona kwainenge ichiinda.
We'll see where it is going.
Ino see orbit here. Is this? There isn't a thing to keep it from being so.
Apana chinozvimisa kuti zviitike.
Before the message begins tonight, you know that bomb may strike there. There isn't a thing to keep it from being so. It connects. They are set.
Zvatogadzirira.
They are ready.
Zvakatogadzirira.
All it takes is a few drinks of vodka.
Zvinongomirira chete kungonwa doro revodka.
And here it would come.
And
the only thing that holds it off right now is the grace of God trying to get his church together.
Chinhu chega chakangozvimisa iye zvino inyasha dzamwari varikuedza kubatanidza kereke yavo.
Won't you hear me as your brother?
Madi kundinzwawo sehama yenyu.
Prophet.
It's the prophet.
Won't you hear me, my brother, as your brother?
Madi kunditererawo sehama yenyu.
I'm
speaking the same.
Blessed Lord, oh, he's praying. We see the shadows falling.
The
hour is swiftly approaching. Yonder in Russia tonight is a bunch of missiles hanging. Only just one drink of vodka and we would go to powder.
If they just get drunk.
And it's in the hands of sinful men. It could happen before morning. Just one touch of a trigger and it would be no more. And it wouldn't. Not in any way. Take the scriptures out of order. And then if that is so close, yet we know that before the rain could ever fall, Noah went in the ark.
Asi kunozati mvura isati yatombonaya, Noah akapinda muareka.
And before fire ever fell in Sodom, Lot went there.
Moto usati wawira pasodoma, Lot akabuda.
And if the end time is so close to destruction,
zvino kana magumo enyika asvika pakuparadzwa,
how close is the coming of the Son of God for his church?
Ko mwanakomana wamwari apedyo seiko kuuya kukereke yake?
Zvatiri kutaura izvi zvinozosara zvoitika. Mwanakomana auya azotora mwenga wake ainda.
Amen.
Saka tipedo zvakadini nokuuya kwashe kutazotitora.
Amen.
Panozobaiwa mabhatani apa.
Amen.
Teti zisiri pano. Saka kuinda kwedu is first.
Amen.
Zvandiri kuparidza izvi ndezvatichazowitnessa tichiropafadzika tiri mudenga.
Amen.
Tichiona zvinoitika panyika. Vakaramba kutenda. Vakaramba kugamuchira mweya mutsvene. Vakaramba kuteera message sezvairi.
Amen.
Mwari ngaatibatsire. We move on.
Yeah. Tufambira mberi.
Kufamba wapi tufara. Paragraph 139. He says, that's what he's doing today.
Tosa varikuita nhasi.
To end up the Gentile age.
Kupedza chizvarwa chemarudzi.
Return to the Jew.
Kudzokera kumaJudha.
Zvikaendo zvaakuita iko zvino kupedzisa nguva yavatorwa achidzokera zvino kupi kumajudha.
Amen.
The church goes home.
Kereke inoenda kumusha.
Destruction comes to the world.
Kuparadzwa kwoya panyika.
There is your annihilation.
Ndo kuparadzwa kwayo zvachose.
Gone.
Yaenda.
Muri kuona nyai?
You see the story?
Oda yacho. Rapture first.
Kutanga kubvutwa.
Destruction of the world comes.
Kwoya kuparadzwa kwenyika.
Complete annihilation.
Kwoya kuparadzwa zvachose.
Gone. See. And you see, only thing it would take to happen tonight is a few drinks of vodka.
Zvinongoda chete kuti pangonwiwa vodka shoma.
It's already trained, see? Nothing you can do about it.
Hapana zvatokwanisa kuita.
Because we got the same thing to shoot back that way. What does it do?
Tine zvimwe chete zvekupfuura kudzokera. Zvinoitei?
Throw the world from her orbit.
Kubvisa nyika kubva pamatendero ainoita pazuva.
Just like the Bible says, in the way she goes.
Ndozvinotaura nebhaibheri, ndomaendero ainoita.
Nyika inenge yoendepi?
Where is it going?
Out of the orbit.
Amen. Yabuda mutenderedzo
rai. Ikati tumira mabombu ikati pfura isu tinodzoreravo. Chikanza sipati tinodzorera ipapo. The shaking will be too much for the world.
Kuzunguzika kwacho nengenenga kuchakurira nyika.
The impact will be too much.
Kuputika kwacho kunenge kwakanyanyisa.
And off the orbit the world will go.
Nyika ino ichabva yabuda. Remember,
before Lot was destroyed or the Sodom was destroyed, there was an angel come to the elected, which was Abraham. Is that right? That's from the message. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. 58. He says now, paragraph 64.
Paragraph.
Redeemer, redemption. He says, let's just, while we have our heads bowed, I hope some of those claims are getting answered.
Ndotenda kuti pane zvimwe zvatataura 10 zviya zviri kupindurwa.
Tiri kupinda mumhinduro dzacho tichienda takadaro.
We are getting the answers.
Hanzi ndinoziva kuti vanhu vachatanga kuratidzwa. Zvataurika here muno izvo? Toda kuziva zvino. Alright, stage of a perfect man.
Chimiro chemunhu akakwana.
Pamusoro pokutenda. Munoisa chii? Simba. Vision. Pamusoro pevision munoisa chii? Knowledge. Zivo. Kutoziva shoko. Kuziva shoko. Zivo inopa confidence. Chinoita kuti munhu atye murima chii? Hazivi zvirimo.
Amen.
Ukaziva kuti dhundundu hakuna. Chero vakati hokuwe nedhundundu unoramba uchitoenda murima macho. Nokuti unoziva kuti hakuna chiriyo.
Amen.
Knowledge. Mukristo, ziva.
Amen.
Ndakasangana nomwe musarada mundege. He was keen to talk to me. He was flying over to Europe. So he really wanted to talk to me. Ndakazonzwisisa kuti tosakange tataura neni. Angane ziwa yanayo seventh day yakakwanda sere zvokuti achitaura achitaura kuti memba iyi ikasangana nomunhu akuya kumeseji achenjere kuvhiringwa. The fellow was eloquently knowledgeable.
Ainyatsoziva zvinhu
zvake.
Pane zvaaifunga kuti ndinoziva.
Kungoti takazenge tangosanganawo chete. Pakandakaona memba iyi ikasangana nomunhu achangouya unovhirikidzika. Unotendeswa chisavada. Zivo kwauri mutendi, zivo kwauri mutendi. Spoken word haisi yema brother, haisi yema paridzi chete.
Amen.
Nema sisita. Ikoko. Ameni. Pacha izvo. Kana uchiziva pawakamira hauvhundusi nezvinhu.
Amen.
Kana. He will throw there. Who go there foot? Can I also not walk a mirror? Whoa. I will read. We will read. What is it? Easy. What are the confidence foot is really opposite? Can I also not see? She can say, if I even know Ziva, we are singing a song of Pupuru Tune Mepozese. This. Munoziva kuti mari dzichiparidzwa, vaparidzi havakuudzi kuti ndoda kuparidza kuti muve nezivo yezvinhu izvi.
ndo chinangwa changu kunyanya vafundisi kana sezva ndikutengera vanhu ndisi mufundisi kuno asi ndiri mufundisi kuno kutokuudza hama dzangu kuti muzive musafungidzira kuti magumo ari kuuya sei titonatsoziva kuti tichibva apa toenda apa tichibva apa toenda apa tichibva apa toperera apa echi ikaziva ine midzi haipupurutswi nyore nyore andizvino izvizvi let's just while we have our heads bowed. 5,000 years from tonight, I believe the world will be hanging out yonder. A big sand ball.
Amen.
A big sand ball, he says. The winds are screaming across the earth. The hot scorching sands.
Jesa rinopisa.
It will be blood right into the sun.
Richard putika kupinda muzuva.
So says the scripture.
Those notaurwa negwaro.
The atoms will break.
Ma atom achaputika.
And the heavens will burn with fervent heat.
Matenga achapisa nemoto mukuru.
First time in Noah's time.
Kekutanga munguva ya Noah.
They throwed it away from the sun.
Vakaendesa nyika kure nezuva.
Caused the water.
Zvikakonzera kuti mvura inaye.
Vakabvisa nyika pedo nezuva. Ichienda kure. Ndivanani vari kunzi dzei. Vanhu.
Amen.
Dzidzo iyoyi. Inotipa kutsviritsvita zvirungu. Nepakona yemuromo. Tofunga kuti tashamisa. So kunge chirungu chakabva kudenga. Chewa yangu inotova nane kupfuura chirungu. Shona yangu ndeve yangu inotova nane kupfuura chirungu. After all, chirungu neche ma rascals. I'm still quoting. Amen.
Amen.
He says, scorching sand. It will be blood right into the sun.
It just can't open the muzuva. So those not our anima guaro.
The atoms will break and the heavens will burn with fervent heat.
Zvinhu zvose zvichatsva, matenga achatsva nemoto mukuru.
Tikurenga, saka nyika pachaita mabombings aya. Nyika ichachaiwa kokuinda, icharashika njira yayo yainofamba, buda muzhira, yakanangepi kuzuva. Who has caused that?
Zvakonzerwa nani? Nemunhu.
Because now advancement is science. That they measure the level of destruction of what they invent. Prophet Agat, they started war instead of studying peace.
They
studied hatred. They didn't study love. They started war instead of peace. Uri message njera rudo kwete ruvengo ugone kunamatira waunoziva
amen
kuti unokuvenga iye ngakuvenge iwe uchimuda
amen
usati muvengi wangu nokuda kuti ndione muvenga zvine mativi mairizvo muvengi wangu vane zvina berejana muvengi wangu tokuvhunza kuti anovenga umwe apa ndiye ndiwe here kana kuti ndivo here ano ndangoti muzive kuti muvengi wangu pindura ipapo toda kuti munoo mutipindure iva nemunhu not even half a person kana ariko waunovenga ngaakuvenge iye iwe mude uchimunamatira futi
amen
ndochikristo icho oya chero mukanetsana mukadini atgisa munda mako auya kutuka apedza kutuka kurova chikisirwa munda watukwa warohwa mude munamatire kuteza ndoche kristo icho ndo mune simba imomo
amen
munobvaro sorry ine simba kana zvinombodi munhu sorry hauzivi simba ririmo
ukati sorry kunashe pane zvawamukanganisira
amen
unonzwa kutapira kuchiwo ukati sorry hama yako hanzvadzi yako muvakidzani boss subordinate kubasa ukati sorry unonzwa kutapira kunoya kwauri
amen
asi kana usina kumboti sorry unoti inini iwe ani iwe ani unenge uchifunga kuti chinoshamisa. Let's leave that side. Those are prophet, I got one of the most powerful messages the Lord gave me.
Was
when I was commenting what Brother Neve, I think it was, who had preached. Maridze, don't humble thyself.
So Maridze,
inesimba. He humbled thyself.
Amen.
Amen. The atoms will break. The heavens will burn with fervent heat.
Matenga achatswa nemoto mukuru.
The first time they throwed it away from the sun, caused the water.
Kemutanga vakaendesa nyika kubva kure nezuva, zvikakonzera kuti mvura inaye.
Nyika yanga iri pedo nezuva.
Mhm.
Right? Ndizvoka. Signs dzenguva ya Noah. Sakaita kuti ibve pedo nezuva, iende kure.
Amen.
Saka atmosphere yanga iripo yanga ichidziya because it was close to the sun. Ndokumva yaenda kure nezuva. Heat kana kuti atmosphere inodziya ikaenda kunotonhora. Tinozviziva kuti zvinoitika zvii. It turns into water droplets. Ndo zvakakonzera flood. Ikayanga yabviswa padhuze nezuva. Ne signs zvevanhu venguva ya Noah. Ndokubva atmosphere yakapoteredza neyanga iri mukati yakondenza ndokuita mvura. Imwe ichibva pasi, imwe ichibva mudenga. Ndokuparara kwakaita first world. Tikuverenga muprofita wenyu.
We are reading your prophet.
Kwete wangu.
Not mine.
Anditi Jesus.
Are we together?
Let's go. And the prophet says, away from the sun, caused the water. This time, they will throw it into the sun. Same thing. Atomic power.
Atom.
Throw it into the sun. Out of its orbit. Nyika ichabva munzira yayo yokutenderera zuva. Yorashika. Yomba yaenda kuzuva racho.
Amen.
Nokuda kwema atomic bombings.
Amen.
Hydrogen bombings.
Amen.
Nuclear bombings. Advancement ye science payasvika kuti hapasina zvokutsvagana netsvimbo nemabvumo nemiseve nemabakatwa munhu akapfeka kamafurashi uchifuga mauchwanya zisoti twa. Uchipfura matombo muvengo wacho uchimusiya. Iko zvinova ne signs yafamba zvokuti munhu wakagadzira mushini une chimiro chemunhu akangwara thousands times more than munhu wamugadzira.
Amen. Amen.
Ndakamboterera chimwe zvinonzi zvizvi vanhu zviya zvima robots here. Yeah, maybe tikango kuti zvirobot zviri nani. Asi zvine intelligence yakangwara zvokuti zvinogona kuita mafunctions, millions of functions at the same time.
Kuita zvinhu zvakawanda panguva imwe chete.
Iwewe ukada kuti uite zvinhu zviviri zvitatu, chenjere kutovhiringidza chimwe chazvo. Kana kuti paunongovhiringidza chimwe kekutanga zvese watovhiringidza. Asi advancement yescience yavapo nhasi.
Budiriro yescience.
Ndeyekuti vakapotsera missile.
Amen.
Inopotserwa nebutton. Ngoti ta. Kwete kuti ah. Iko zvino iIPK. Katablet. Ndichida kuti kaite on ndinongodai. Ipapapa. Fingerprint yangu. Ikangouya apa it opens. Of course, Murikuri.
No, for an Ichimun, which I'm
not the Garagumakuma Costa and Tukirik. The Gunja punish button. Dine phone. You're good to go daiso. What on a chikichi? She never said it. Yet open. Come on, a face young chit. He goes, no change, Jerry, watch you. Do what you press a button in Uko. Nisa Lino Sumuka. Yo, you can have a particular building in New York, in a particular street. Jacques Calculate was just in a science Zavo Kumosko, Kurasha. And Provita, what Ku America watch, there is nothing we can do about it. Why? She can see you as you put it at Kaunati Panacha, put it what you require. Tinogona put it out to Shane Daikoko, to share the wind scepter. Kanakutukurova ichiri chichiri mudenga chitachashika ku New York. But ku Russia manje vakagadzira ma missile ano akugona ku sensor kuti pane chiri kuuya onzenga. Wa! Chenye zvoramba chichinda chonoputikira musango. Chiya chiri kuuya chete. Chakananga pa target yacho. Chinotyisa kuti vanhu vanopedza maawa vachiramba kugara muchechi vachigara mulebhu vachimixa zvinhu kuuraya vanhu kuri vanhu rudziko ipo makazvarwapi pano panyika munodei kuparadza vanhu. That's what they are doing. But remember, they are in the hands of God to accomplish the will of God.
So that
there is justification meet out to sin. Correct. More than Kutau. Right, let's go. He says, Sakarikos, no, Nikaicha Torwa, ne battle the press.
Amen.
Rika Konzera, Wondo Panic. Nikaishi Tanga Tetereka Arashika, Chinda Kuzua. Jada was not talking on profit, and wouldn't tell in any. This time they will throw it into the sun, same thing, atomic power, throw into the sun, out of its orbit. And there will be a tombstone laying out yonder.
Yeah,
but what about your soul? What we call you? Where will it be? This may be the time.
You know,
the nguva. Ama. Sevizio indo yako. Yogutu uite sarudzo. Ichakupinza mu eternity.
Amen.
Ye upenyu usingaperi. Kwete eternity yokurambwa na Mwari. 62. New York just takes one. They got a bomb that will blow 175 feet deep, 100 and something miles square. One bomb.
New York inongoda bomb one. Vanokwanza kukanda bomba rino chera 75 ma feet.
He says 175.
Ni 175 kukura kudzika
kupama kwacho hundreds of square miles. Where are you going to hide it?
Iwo chavanda kupi?
You couldn't dig deep enough.
Haukwanisa kuchera zvakadzika.
The concussion would get you hundreds and hundreds of feet below the ground.
Sichakutinza kudzika nekudzika mafiti ma100 nema100 kudzika pasi.
Zuva richadzima. Mwezi uchapera vakai
vachashaiwa kuwana
chero mukaita mining dze mandoi chero mukavaka mabhanga e mandoi. This will follow you where you are.
I bambu iri rinongokusikira.
Why
do you want to remain behind?
Vamwe pavanoenda be sure to be one of them.
Ivane chokwadi kuti uri mumwe wavo. Verengwa pamwe chete
navamwe. Stand up and be counted.
Iri verengwa nevamwe.
Yeah. He says,
But there is a hiding place
that's made out of feathers.
Under his wings. We are
papiro,
and remember, if the end time could come before morning and anyone knows the church goes before that happens, how close is this coming? Not
1
rain fell. Sorry, not 1 drop of rain fell till Noah went in the ark. What did the angel say to Lot? Hasten, come hither, for I can do nothing till you come hither. No fire could fall on Sodom. We have read that. And bombs can strike until Jesus takes his church. Sorry. And no bombs.
Apana mabambu.
Satan, what is it?
Yes, Satan, the devil thought he's clever.
And bombs can strike until Jesus takes his and no bombs can strike.
Santa nangana mkonzira kuti ndisiye pakakosha.
And no bombs can strike until Jesus takes his church.
Hapana bambu rinoputika kusika Jesu atora kereke yake.
Praise God. 63, Abraham represented the elected church, living poor out on the desert and so forth. But notice, just before the destruction of Sodom, there was an angel who came to him. Is that right?
Abraham aimirira vasananguru vavarombo vaigara zvavo mapani.
And the angel was talking to Abraham, had his back turned to the tent, and Sarah was on the inside of the tent. We know that. And the angel told Abraham, I'm going to visit you according to the time of life. And Sarah in her heart laughed inside the tent. The angel with his back to the tent said, why did Sarah laugh?
Ngirozi yakapamusana wayo kutende akati Sarah aseke iko.
What kind of telepathy was that?
Remember
that angel had a last message. Not before the water fell, but before the fire fell.
Anga ine maridzo kupedzisira kwete mvura isati yanaya asi moto usati wanaya.
Mutumwa uyu wakanga ine maridzo yakauya nayo moto usati wanaya ku Sodoma.
Amen.
Mutumwa watinaye nhasi une maridzo yakauya nayo kuti ibatsire nokudzikinura mwenga moto usati wanaya.
Amen. Zvakangofanana.
Abraham called him Elohim, Jehovah Almighty, the Logos. Sure, he was God.
Abraham akamuti Elohim, Jehovah Mwari wemasimba ose.
He had said, and who was that?
Dianne.
An angel.
Christ.
And here it is, just before the destruction of fire again. That same angel is among his people today, calling to you church members. Come out. Oh, yes.
Budai.
Come out, come out.
Budai.
Help us. At Ningitofamba, praise the Lord. Paragraph 54 in writing. He says, well, if that could happen by morning, and the church goes home, before that happens, how close is the coming of the Lord?
Amen.
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 Yes. What are you going to do about it, friend?
Uchaita sei nenyaya iyi, shamwari.
Listen.
Terera.
The Lord could come at any minute. We are at the junction.
Ise vanogona kuya chere pa minute.
The signs and the wonders.
Tashika pa maradzano. Tiona zviratidzwa
nezvishamiso. Flying saucers.
Masputnik nezvitundu musere musere.
Everything.
Zese zese.
And the church cooling off.
Nekereke ichitonhora.
We are at the end time.
Tashika pa maguma enguva.
Kungotonhora tonhora, kungojairira jairira. Kana sei zvika dzinotangana 9. Until 30 minutes after. I don't think it's not 9:30. Aiwa. Kana kuimba kuchitangana 9:30. Zvinoreva kuti tatova service. Kuimba hakutangwi vanhu vachiri kupinda. Ima hamuzvizivi. Kuti muprofita wakataura izvozvo. Because you can hardly wait for them doors to open at church.
Amen.
Kana basketball rako waku waku visa clipi yanga yakasunga chi tirauzi.
Amen.
Waku visa helmet kana wanga ni motorbike. And no vanonyararire 30 minutes zese. Pane inonzi quiet time muchurch. Part of
quiet time is part of the service.
Saka ikanzi 9 usamboti asati vakuimba saka ndakurunza hauna.
Kana ukaseta part of the quiet time, hauna kukumiza, ndinzwe ikoko. Ende manzwire aunaita service. Kana waatenda quiet time, ane zvibereko, ane pundutso, unokupuka zvirina nepamweya, kupfuura munhu anoti chowa chowa, akupinda vakaparidzwa, kundisi wamira pano wanga uripi. Asi wazopepuka kuti nhasi. Ini ndinenge ndichizviziva, and my wife knows that. Kana tine service manheru, andozva kuti kuma 11-12 ndakutogadzirira kuenda mota yangu kuchechi. Ndangopedza breakfast. Gezu gezu ndotorova muchena ndakutini. Kusvira vamasista vakasvika pamba, amba vakaona ndagadzirira gadzirira vaida kuona mama. Ndatosunga tai, ndatopfeka bhachi rangu, ndakutoridza makii, ndakutoenda mumota ndichibhegi changu, ndakochekera. Zvikanzi, ah, asi pastor ane rwendo. Zvikanzi, aiwa, vari kuenda kuchechi. Zvikanzi, ah, vakurumidzisa. Zvikanzi vakurumidzisa. Kati oh, pane kukurumidzisa kuchechi nai. Kuriko. Hakuna zvakadaro. Ndinzwe ivo vatendi. Musafunga kuti zvinhu zvakataurwa naMalaka ifo kungonakirwa nokutaura. Zvinhu izvi zvine zvibereko zvazvo. Zvarehwa, tevedzera uone zvinoitika. Just follow that.
Ngozi tevedzera.
Neunozoshamisa kuti naizvi. Kuchamakazondi iona oso kunge ndine zvandino ita zvinokonzera kuitirwa izvi. Zviko naizvi. Hapana kana. Hapana zvandinomboona ini. Do those little things that you call little.
Ita zvinhu zvidiki izvozvo. Zvamunoti zvidiki.
Zvomwari ndo zvaanoshanda nazvo manje.
Amen.
Katifambe. Kataudza hazvizobudi zvakanaka. Quiet time is 30 minutes or more.
That 30 minutes of quiet time.
Ndakashuva kubvira ndiri mukomana kuona chechi chifamba muorder. Hanzi yekuti unosvika pachechi. Unoona chechi zvese zviri panzvimbo. Madhikoni ari pavo. Kwete kuti madhikoni acho ndanonunuka. Sorry madhikoni. Kuri maasha acho. Do I know so? Ashi what done. Kwanditi takapuwa cream yacho.
Amen. That's right.
Ngati chirarama u cream wacho watakapiwa. Bible rakati to whom much is given.
Kune uya akapuwa zvakawanda. Kunotarisirwa zvakawanda.
To whom little is given.
Kune akapuwa zvishoma.
Tinondowana vamwe vaipana tutsamba vachizevezerana vachiita nyaya muchechi dzavo variko. Isusu pacho vakapuwa krimu yacho yemanamatirwa anofanira kuitwa Mwari muchechi tisiko.
Amen.
Chirumuka nditarisa mukasati amini. Aziri juicy level ye uchokwadi. Wezvandataura. Ni papo ishawa ndibetse rozo. Amenwa. Braj gudu. Kana kuza amenwa. Unongo tawara shawa nzina jeta uro. Pane ishe shawa nungo visa hapa. Ura shira uko. Kana uru murungu, kana mchaina, kana mjapani, kana mamerikani, kana mbritish. Hazina basa, kana kutu mtema umunu. Hazina maka, if I say the truth to you,
yes, sir.
I will do that.
Kana jifana kutu arachoko wadi kwa uri, ndichata urachoko wani.
Izo zwa ndi zezi. Kweta utishine uchambio na ndinongo tenda marina zo. I don't try to cut corners.
Andiyeze kuda kudimbudzira.
Let's help one another.
Ngati batsirane mumwe nemumwe.
Chiwa ndinga driver ubvoka doma. Ndizo kunyengera ri. Ah, umungo zvakanaka izvo. Chakanaka ipapo chi. Apana.
Let's go. Flying saucers, everything. And the church cooling off.
Kerege chitonora.
Kunyanya malogu down iba baba.
Especially.
Where at the end time. What are you going to do about it, friends? Don't listen to this being a fairy tale. Don't listen to this being a fairy tale. That comes from thus saith the Lord. This is not from a man.
Amen.
Signs zaka kandira zuva uko ndokubva yatonhora mvura ndokubva yaita maziko iri mukati mhepo dzanga dziri mukati makavhurika vhurika ndokubva dzaita mvura imomo ndokubva dzatushuka mvura ndokunaya pasi rese ndokuparira mweya no. Signs of men.
Signs
caused that.
Earth
lost its orbit.
And
now it's the reverse process. The bombings.
Mabomba.
Throw the earth from outside its orbit. And shoot towards the sun. And what will happen? The heavens, Malachi 4,
Matenga, Malachi
4,
Achatsa,
with fervent heat.
Nekupisa kukuru.
Oh yeah. May God help me and you.
Oh my, 29.
When God sends a gift to the people and they'll recognize it's always a golden age.
But
when they refuse it, there's nothing left but chaos for that generation.
Now listen,
if God had sent the Holy Spirit in this age for a sign and we reject it, there is nothing left but a destruction. But if we refuse it, if we reject it, there is nothing left but a destruction. But if we refuse it, we
will
sure be blown off the earth. The atomic bombs are hanging ready now, each one afraid to pull the trigger. Russia iri kutya, America iri kutya. Chimukomana choku North Korea chiri kutya. But someday, they will have too much vodka.
Vachanwa vodka yakawanda, vobva vabaya button.
Doro, what stuff? Vodka. Isha mwi wamwe musi.
Eh.
Odikana. Hakana. Vajaira. Sure, sure. Biden ungataura achidaro kwandiri ini. Hakuna ndege inoenderana nemisairo kuAmerika. Hakuna musoja unoenderana nemisairo kuAmerika. Zvanzichi? Armies will be irrelevant.
Masoja ani gas sabatsire.
Zvako zvokumira mira uchiti ndine AK. Ndokudi. Chege izo chosara chodonha kuye wacho waputika kudhara. Ora unodire hondo pakadero. Yokuenda kuAmerica kundodi. Zvanya bhatanisho. Ivo vanodirei kuti vaendise masoja. Vanokudzanya bhatanika. And there was almost a tension between Ukraine and Russia.
Russia and Ukraine.
America, you were Russia, or Sadar Kuna Ukraine. Russia, you were anyway. From the Iowa, to the Outivan, Vaj, Mirire, Vavane, my human rights, Avo, Vajita Sunsove, Gavari Sovereigny. Next prefect don't tumazvumbu havuti mozvo asi hondo painoitika imbofunga kuti Second World War yakapera sei pakazvondo vhonyowa zvanga zvakavigwa America inazvo zvayakaviga Russia inazvo zvayakaviga and Russia ine zviri 5 years more advanced than America. Saka pakuunganidza unganidza vanhu pa border reRussia neUkraine kungounza the basic. Pazvine zenge zvazoipa vakomana vanongonzino vakomana chidzokai chibva ikoko hatichadi kutinetsana nevari pa border dzokerai kumabharaisi kwenyu mugare zvenyu takundotekenya Pentagon yacho. Anditi mashosho acho akaitwa nana Bin Laden. Vakaenda pama Twin Towers. Vakawisira pasi. Havanogumira ipo. Ndokuenda pamuzipa wacho Pentagon muAmerica. Ndokundoputisa futi pa. Zvikanzi nomumwe muAmerican right. Zvikanzi we thought we were safe.
Taifunga kuti takachengetedzeka.
We were wrong.
Taizvinyepera.
Without God, you may think you are safe, but you are always wrong.
Usina Mwari unofunga kuti wakachengetedzeka asi unenge uchizvinyepera.
You can never be safe without God.
Hapana kuchengetedzeka pasina Mwari.
Zvigoneki izvozvo. Oh my. The atomic bombs are ready.
Mabombo atomic akagadzirira.
But someday they will have too much vodka and press the trigger, and when that bomb passes through that radar.
Vachanwa vodka yakawandisa zvino bamba rikapfuura neparada.
Kuti mvene murada. America yatona kuti taakutorohwa pana.
And the Americans detect it on their radar.
Vochikanda chavo.
And they throw theirs.
Russia
in retaliation.
Kuti tokanda chinonzvenga zvinoedza kuita.
Yeah, Russians have got the hypersonic that can avoid.
Yes. When it goes through there will be others go the other way.
Pane mama anenge achiuya nemama anenge achienda.
And you know what will take place?
Chichi chaitika.
The world can't stand it.
Nyika ino haigone kuzvitakura.
Before that can happen, the church will be gone.
Chichi chaitika, kereke inenge yaenda.
Zvakatinakira izvi. And before that happens, the church will be gone. Before one drop of rain fell, Noah was in the ark.
Before
one drop of fire fell from the heavens, Lot was out of Sodom. Before that atomic bomb can whistle the nations.
Atomic bomb,
Zimbabwe,
do you think Zimbabwe will survive?
Let me whisper to you. Zimbabwe. Munoziya kukadoma kwedu kune imwe nzvimbo yatinoziva munoziva nzvimbo inonzi Chakari ndaimbova kuchakari toti pane chechi iri kuchakari kuchakari kune nzvimbo yakavanda inonzi Perseverance takatomboita makore tisingambooni any movement yemota dzehondo makore tikafunga kuti Perseverance yakavharwa hakusina that. Kanguva kashoma kapfuura mamwe anofambiswa usiku ona zviki imota dzeuno idzo dzikinda mumasango Perseverance kwacho munoziva here kuti muprofita unotaura kuti iwo ma bombo aya ma missile aya mazvomba avanawo anogona kuparadza pasi rose in 10 minutes in 5 minutes in 30 minutes
minutes 10 in minutes
pasi rose
kana one
I saw some of them on the net
ndakaona mama acho pa mudande mutande
zvikanzi 10 bombs
mabhambu 10 chete
that will destroy the whole world
anoparadza pasi rose
in less than 30 minutes
pasi pema minutes 30
ukaritasa kudai unongoti but irori
and you say this
irori
this thing
ukaudzwa mazi TNT arinenge rakatakura riri 1
masimba arinenge rinaro
rika putikira pana aparatu kubva wherever kwarabva kupi Pyongyang here kunana ikokoko kuti mukoma nachichi rika mara panapo hapazomboiti trace yokuti panga panei building here nothing You vaporize in an instant.
Munyungu ditswa pakarepo.
Maparare nemagumira akaita Second World War.
How the Second World War came to an end.
Zvakaranzika zvezvombo zvepamusoro zvenguva iyoyo ndo zvakashandiswa. MaJapan akati
Japanese surrenders.
Irwai moga chakadzira motokari.
We start to manufacture cars.
MaToyota hombo akazara panzi.
Brand of Toyotas now they are making.
Vakarohwa nechavanga vasingazivi kuti chabva nepi. Chakaburuka mudenga umo vakafunga kuti iruva. Exactly, Baba. Malaser weapons.
Laser guided missiles.
Correct. Asingapotsi. I saw the way they killed a certain Iran general.
General Soleimani.
Yes. Qasem Soleimani. Ah, vakamuvhima kwemakore. Ndombo vazombata. Uyo wakwira mundege ordinary. Ndombo vangogara ordinary city. Paazondoburuka nombvaina neku back door. Vakatinofuka kuti vakangwara tinewe. Chi drone chiri mudengo. Chokuti vada uchipfura, hauna munhu wapfura because hamuna arimo. Chi drone ichocho chinotekenywa nemunhu ari pasi. Uyo ne zvimota zviri kumperekedza ndonga zviri zviviri zvitatu neku back kunongondodai so pakati sununguke ndokubva batani ra presswa nema Americans. Fangani. Unoda Honda. What do you need an army for? You need a baton, not an army.
Unoda baton.
That's how far advanced man has gone.
Do kubudirira kuenda mberi nezve science pasvika munhu.
Towards fulfilling scripture.
Kuzadzikisa magwaro.
Fulfilling prophecy.
Kuzadzikisa chiprofita.
Amen.
Amen.
Maringa vati basiri. Ama zangu ini nda kundika pana. Ndiriku nza kuenda asi ndiriku kunzwirai. Sorry, asi ndiriku kunzwirai. I wanted to finish this.
Ndaida kupedza zvino.
Ndapasara about 5 or so quotations.
Mas pane zvinokorwa zvingasvike zvishanu.
Ndopedza.
Can I finish?
Right, thank you. Thank you. Chiomberere ishuwa amagona. Kana wakamboparidza zvinokuputisa ne hasha dzokuzvikondema kuti inewo ndirikutaura sei kuti ndisingapedzi. Thank you. Let me do more reading than anything.
Rega ndichitanga kuverenga zvakawanda.
Oma, tanda papi. Tataverenga pandirika. That's from the Queen of Sheba.
The Queen of Sheba.
We move on to a greater than Solomon is here, 61. He says, I want to ask you something. They claim this new hydrogen bomb. And that's the only ones we know of. Yes. We don't know what they got back the sleeve. But they can stand in Moscow, Russia, and time a bomb right on this building by the stars and guide it by radar.
Vanokwanisa kukanda rimwe bhomba vari kuMoscow kuRussia vonyatsorituma kuti enda ufambe nenzira iyi
and got them placed to every major nation.
Vanawo akangonangana nenyika huru dzese.
Every major nation
nyika huru dzese
can be targeted
inokwanisa ku
to the dot
kunzi inangwe nebhamba.
He says in time bomb right on every major nation, he says, and every major city in the world.
Nemaguta makuru ose pasirose.
Saka kuna kuonu kuna utisi.
So you cannot hide anywhere.
Maguta makuru ose, they can easily be targeted from a particular point.
Kupa panzimbo ya wari.
Just pull a string and there she goes.
Vanongo tonza tambo, bambu roenza.
Somebody is going to drink too much vodka one day.
Mwamuna, achanua vodka yaka wanda. Opa, anko baya musiwe.
And every nation standing.
Nika yese imire.
We got the same thing.
Tinezunu zimechete.
Right.
Zimbabwe iri kuti chii?
What is Zimbabwe saying?
Nesuo tinazvo. Iti ipwe muone. Vane aligning yavanayo mu Zimbabwe. Okumalawi vane aligning yavo, okumozambique. They are aligned to a certain superpower of South Africa. Every nation.
Nyika yese pasi rose.
Kusvikira pasi rose rinenge rakati pam.
And the world is divided.
Vamwe vari uku, vamwe vari uku. And the first bomb.
Bambu rekutanga.
Which will be triggered by a vodka drunken Russian.
Ne uyo weku Russia akadhakwa ne vodka.
Will start a ripple effect across the world.
Richa vare kutanga asi pasi rose vachatanga kuridza avo.
Correct. Nokuti imwe neimwe nyika netudiki wanda tunenge zvovo neSwaziland neTulesotho tune zvatwo. Every one nation in
us. Nyika imwe neimwe.
Look at it. Uno horeti unosarira rapcha kuti uputiswe udaruzvo. Hama usasara imwe. Brother, sister, usasara. Uchikona ngoti sorry pawakakanganisa. Ndakanda ba mabuku ni panda katendo. Ndakadzokera nawo. Ndika headmaster ndauya mabuku yenyu aya. Ndakaba anopfura aya. Asi ndakwanisa kuita round up. Orait. Ndakabvei. Chicha ndakaruza. Ndakatogaina. Hei zvinoenda kama spectacles. Ndakutoonekera. Ndakutotaura chirungu. Ita sorry, unotaura chirungu, unoonekera. Unoita munhu aiye. That's the way to go.
Don't zira yekuzviita nayo.
Amen.
Amen.
Ah, pane chinotapira kupfuura chiKristu. Hakuna. He says, "Ora tindi ndani hama hobo so." Ndine ndakaumira nezvibhuku zvokupa izvozvo. Ndine hama dzakawanda so. Nedzimwe dzakawandisa dzinopfuura dziri muno. Ukagona kuti sorry, ukagona kugadzirisa upenyu hwako. Wazvivhurira. A lot of blessings.
Maropafadzo akawanda.
Way beyond your imagination.
Anopfuura zvaungafungira.
Alright. Handiti mukangondoona kuti chifamba ndimuno inspector. The pastor vedu. Imi. Muchiti mbavha pastor imi. Mashawo kuti pastor rimi. Aiwa, zvakapfuura, zvakasukwa neropa, zvakapera zvese. Saka munhu waMwari, ndatova munhu waMwari nokudzorera zvandakaba.
Amen.
Iwo uda kuzvita munhu waMwari nokuramba wakazvichengeta, uchizvekerwa neshoko wakagara pamasofa wokuba emukoto. Aiwa, that's not the way to go.
This
is the way to go.
Ino ndiyo nzira yacho.
And every nation standing, we got the same. And one of them bombs is going to get into somebody's radar screen. And there she goes. And that could happen before morning. Radar, rongo na imwe missile yati mveo. Ah, missile yoko wakati. Gati sende oku eni yedu ikoko. Chere gawone maji shuitika. Uyo wakanda uraki. Richifura no radar. Uyo wakanda uraki. It's going to be a spontaneous destruction. Until
Kushikira.
Man becomes ash.
Vanhu vachaita madota.
That could happen before morning.
Zvinogona kuitika mangwana neasati asvika.
But before that happens, the church is going up. That's right. So,
if that's
close, how close is the coming of Christ?
That
has to go home before that happens. Abraham said, Israel going to a homeland. The nations are troubled. Mystic sites.
Israel kumusha kwa nyika za pamatambudziko.
Seeing mystic sites over Washington. Mayupo and so on. Fearful things upon the earth, perplexed of time and distress between the nations. Such a distress. They are also nervous. They don't know what to do. Each one with an atomic bomb. My nation, there's an atomic bomb, right? North Korea, it's a very tiny country. But much kid, where can it one America? Americans are already in Russia. Can North Korea in Russia?
Amen.
Pam Russia, we got Zumbo, Jesse, Jemande Pam Soro Soro, North Korea.
Amen.
Chomira Mirashi, Shibus, Arumia Kuru, Agatha, Donald Trump. You are not going to go. Diplomatic issue. Raka Gadri one Iran. Really get you, Raka Wanda. Shlinga Shitka Seri. What is it? Oh, yes. I'm that from that. Near the Kuvering and Satauris. They are all so nervous.
Whatever Kuchka.
They don't know what to do. Each one with an atomic and hydrogen weapons hid back secret. Just waiting for the other one to make a move.
When my hydrogen bomb akavigwa. Mwesa akangomira kuti mumwe atange.
Varungoti achatanga ndiani. Toda kuona. Pakangwana anotanga chete topedzerana. Yes. There are men who are anointed to do that.
Pano varume vakazodzwa kuti vaite izvozvo.
But it all starts with one man.
Asichatanga. Nemurume mumwe chete achanwa makeni akawanda evodka.
Someday. A mistake.
Kukanganisa.
Too much vodka.
Vodka yakawanda.
Will be drunken or something. Then a missile will fly into a screen.
Zvino bambu richa bururuka nepa screen.
Then here it goes.
Ndopa zvichatanga.
If we are in our right mind, then we can see that man in his achievement to capture the world. He has achieved something that's going to destroy the world and himself with it. Atomic and hydrogen bombs.
Munhu agadzira zvinhu zvekuti aziparadze iye pachake. Bambu reatomic ne bambu rehydrogen.
That's from says we would see. And it's laying in the hands of sinful men. What if somebody happens to drink too much vodka someday and turn one of those missiles loose?
Zvino zviri maoko avanhu vakaipa. Ko mumwe musimo munhu akanwa vodka yakawanda ongobaya button.
Every nation has got them ready.
Nyika dzose dzinawo akatogadzirirwa.
Mazvinzwa.
Have you heard that?
Every nation has got them ready. This is the prophet who says what I'm saying is not a joke. This is what thus says the Lord.
Jehovah.
And every nation under heaven has those things.
Nyika yose pasi pezuva vanawo mabhambu.
Alright. Secret yokuti pasi pano pose pashaiwe rugare chi. Matrita anonyorwa anyorwazve. My meeting are great, 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 government and whatever you call them, diplomats and whatever, emissaria, menos, mazita, wangashingo, pana, ikoko. Hey, panikapa, get a rugare. But why is there never a time and a point where you can say, here, from here, there is peace?
Say, pasinango, yatunoko, nakunonge, zapisiku, pa, apa, pana, rugare.
Because they know.
Nikuti wano ziva.
Kuti triku saina pana.
We are signing here.
As a button, really sorry.
But I've got a button behind me.
We are signing off to. As soon as my button, I get two zero. Saka, hapaiti ugare panika. Because these things are meant to culminate. Into the destruction of the world.
Kuti nyika izoparadzwa.
And the birth of a new world.
Nekuzozvarwa kwenyika itsva.
Every nation has got them ready.
Nyika dzose dzinawo akagadzirirwa.
Just to pull. Why?
Kungobaya.
The world couldn't survive it.
Nyika haikwanise kuzvitakura.
And that's exactly what God prophesied would take place. The heavens and the earth will be on fire and burn with fervent heat. Said, before that great and terrible day of the Lord come, the world will be burnt up with fire. Malachi 4.
Nyika isa ichapiswa nemoto zuva iri risati rasvika iMalachi 4.
Malachi 4 is... And in that thing, Donald Trump claims.
And I said, the
burning fires of Malachi 4 are going to be man-made.
Moto uchapisa wa Malakai 4 uchagadzirwa nevanhu.
Amen.
Amen.
The earth will be on fire and burn with heaven, he said, before that great and terrible day of the Lord come, and the world would be burnt up with fire. Malachi 4, and said, the righteous shall walk upon the ashes, the volcanic ashes of the wicked in the millennium. That's right.
Nikaita paradzwa nemoto sezotara naMalachi 4. Zvinonzi vakarurama vachafamba pamusoro pemadota. Madota evolcano evakaipa mumillennium.
Watchman, what of the night? 81. He ate his total annihilation is coming to the whole world, but for that annihilation takes place, the church of Jesus Christ will go in the rapture. You can't tell. 43 paragraph. Russia standing there.
Russia imire hapo.
They got a bunch of missiles set. The only thing, they don't need an army.
Vane mabamba vakagadzirira havadi masoja.
Just one man with a little too much vodka to pull a line and we go to dust.
Munhu mumwe chete angonwa vodka yakawanda anongodhonza tambo tese tobva taita guruva.
No way, they got it set on everywhere.
Vakatogadzirira kwese.
And remember, we have got it for them the same way.
Nesiyo tinawo mabhambo ekuvatumira une nzira imwe chete.
You are now.
When they send, we will retaliate.
And every little island and every little nation has got it. Is that a cricket?
When you hear the name of the nation,
you think it's
Amen.
Right? They don't have to fight any more wars. May God help us. No more wars, just press the trigger. And they will send enough bombs across here. There will be no way of stopping it. You can't get away from it. The world couldn't stand it. Every nation is scared. Every nation is scared. Like the White House, we are like a little boy in the night time passing a graveyard, whistling in the dark, acting like we are big and brave. But all behind, everybody is shaking in his boots.
Say White House.
10-year-old. She's younger than me. Kashiriza murizo mumakuva ikaka. Unozoona kuti nyaya iri kwaise kutamba. Ndari vhunike ndiise rimwe. Kuanga uchiridza muridzo one. Wakutize izvi. Ndozvikita nyika dzese. They act big, they act safe, they act
confident. Vada kuzvita ngevane hushingi.
But inside they have melted to nothing.
Asikare mukati mavo vakanyungudika nekutya.
He says like this. And as he came from the meeting, said, because we are, they took us under solemn oath, but said, I can tell this.
One of the people from the government. But I can tell you this.
The army is going to cease.
Masoja aninga asisiko.
He's
a general in the politics.
He's
telling the prophet
what we
have read.
Army nengesisina basa.
We will no longer need the army. He's coming from the
meeting. In the embassy service. Unosaina secrecy act. Right. Kuti angotaura zvese kana media ikauya inoti the headmaster. Headmaster. Ti udzeye kuzvakazvo. Ina handitauri. Pane vanomirira hurumende vanotaura kuMinistry of Education. Shut up. Zvikanzi asi izvi regai ndikudze hangu nemukuru. They are not going to have any more army.
Masoja anenge asisiko.
Just a few guards around.
Asi kungoti vanochengetedzawo.
Pane pachingovane mahudhu mbichana. Mukuru wezvekuru wezvekutunganyika ari kuti no pachangodikwa zvimahudhu zvishoma shoma. Imi mu third world muda zvimahudhu nezvimboma ndozvombo zvehondo ye third world. Aiwa kune mabatani haticharwi zvokuridzirana futi.
kune button and vanenge vakapfeka button vanenge vane ma button vakarova masuti avo kwete kamavuraji masuti ma president vane zvibriefcase zvavo zvavanenge vainazvo like uku America chiripo chibriefcase chine button mukati ku Russia same thing musi waanorimwa onzwa kuti ha I'm so ecstatic. But Russian chaka, I don't need Russian chaka. I'm so ecstatic.
Man,
this is life. I will demonstrate who I am.
Again, Borati Dotindriani.
I will go down in history.
Dicha Nyorwam Norondo.
Prominent historical figure.
Semunani Mukurumbira Norondo.
If I die,
Dikafa,
let me die with the Philistines.
Again, defend your Philistia.
Malachi 4.
Malachi 4.
Gets fulfilled.
Yes, that's the kiss.
May God help us.
But
thank God.
As not in Damari.
You and me.
Even any.
Will be up there.
Msoro.
The rapture will have taken place.
Amen.
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 Amen. Pastor, I got terror. I got terror. You. No, it's not pastor. You only say because I don't go terror. You. Vuzai na brava bena. Isusu tayi terror matepi. Waituruko kumusinda we majaya. Wainzauti tepi ri kutia kau. Katerero imeri kutia kau. Kutia kama muzia. Kukwata. Tepi shirira.
Amen.
Hamaya kajivarira from morning. Kushikama nema kundo wata, achipeza tepi hapa nema, achipeza tepi hapa nema. Dosa katiku uza ya kuta, hati uzu gine vanu kutitera tepi. Zo kutuwa nema. Mandizi wawo. Hey. Brother mkandizi, pasta mabu kutera tepi, ndote marewe. Mbukula utiji. That has been my life. And that's still my life. I haven't changed. Let's fit on that.
Gati jigegu papa tepi.
No mune rapturing faith imomo.
Amen. Kutenda kukufutwa.
The tapes and the books. Verenga.
Tape nema book.
Terera.
Amen.
They are not going to have any more army. Just a few guards.
Awasikusuwa nema soja. Wachanguwa nema nuchengeta benzi.
Hey. Shuma security. They are not going to have any more aviation. They are not going to concentrate their time on building faster planes and so forth, unless it's just for commercial use. They're concentrating on just one pull of a trigger.
Yes, you know.
There will come a total annihilation. Quickly, he said, Brother Brown, the public does not know what the secrets of the military things are. He said, when these great officers talked in the room, he said, there come such a horrible gloom over the room. Until one of the main scientists stood up and said, I wish I could take an old wagon and a cow and drive back behind the mountains and plant me a patch of cabbage and beans and forget about all about it.
Kusika mkuru wa science imo makati ndaishiwa tutaenda dzokera hangu kungoro yangu nemombe yangu ndo dzonza kuenda kuseri kwemakomo ndono zvirimira makabheji angu ne beans dzangu ndombokangana nezvese izvi
kukangana zvese izvi vaona kuti vazvisunga mbira dzakondo and they can't undo.
Hakwanisi kuzvisunungura.
Masaindisa zvizvo izvozvo. But avaduti vanozviziva. Asi isusu hatifungidziri. Ndosaka manzwa nangu tichitanga. Ini ndoda kutenda kuti vatendi vemessage. We want to get to a point where we know, not where we think.
Amen.
Not where we say by faith.
Tofanosika patinoziva kwete kufungidzira.
Ndiva kuti zvakamira so.
Amen.
Zvakamira apo. Let's get to that level.
Amen.
Usarova kuchechi. Vaparidzi vafundisi vachiita basa. Ivapo uchidya vonavo. Haimunozviziva kuti maridzo dzatinoverenga dzakawanda. Ungabudisa matrumpets umu. Nongoverenga nongoterera tepi. zvite izvozvo ungabudisa shumire yakazodzerwa izvozvo ndo inoita basa iroro Ishe vaito zvisa. And brother Branham, you would hear him say here and there, I know you did not get it.
Vaito nzaka muprofita achiti ndozvizata munhu akuzvibata.
Those things for people not to get them. No.
Vaito ari kuti vanhu vasazvibate.
He knew this time they would be able to get it.
But
when the Bible ministry continues with that voice and explaining and bringing this to the church, they will pick it and they will get it.
Vaizati panguva yavanhu vasikuzvinzwisisa asi shumiro yakapetwa kashani paichauya ichatora zvinhu izvozvo yepa kuvanhu vanhu vakwanisa kuzvinzwisisa.
Oh, he said it would, if this information would get out to the public, the whole world will go into a panic.
Izvatinazvo zvikaenda kuvanhu nje vanhu vese vanoshayiwa pekumira.
Danger is approaching.
Njodzi iri kuswedera.
Out of the night.
Narire ipwa yenguva.
Here it is, total annihilation is coming to the whole world, but before that annihilation takes place, the church of Jesus Christ will go in the rapture.
Kuparadzwa kwazvachese kwenyika kuri kuuya, asi kuparadzwa kusati kwauya, church yaMwari inenge yaenda.
The port of believers down through the ages has had many V days.
Mutumbi wevatendi muzvizvarwa zvose vanga vaine zuva ravo rekukunda.
We talk about, we have had several wars, the wars and the rumors of wars, V days and V days and V days.
Tinotaura pamusoro pazvo zvehondo neguhu rehondo nemaV days.
And it will finally wind up into the great battle of Armageddon.
Zvose zvichapedzisira pahondo huru yeArmageddon.
That will be the last one.
Ndo ichava yekupedzisira.
Mavictory anga achiitwa nekereke.
Kukunda kwose.
Anozosvika panhongonya yapo.
Amen.
PaArmageddon. He says, when she comes to the battle of Armageddon, that will settle the whole thing.
Painosvika pahondo yeArmageddon, ndopachapedza zvinhu zvese.
Just before the great millennium.
Tisati tasvika pamillennium huru.
Armageddon is to clean off the earth.
Armageddon ndiyo ichachenesa nyika.
She purifies herself with this atomic blowing.
Nyika ichazvichenesa nekuputika kwemabhambo eatomic.
And the volcanic ash and thing sinks this soaked blood of man and upon the earth and sin and crime.
Zvino madota evolcano achanyika uye nekusuka nyika ino yakazara neropa revanhu vakaipa panyika ino.
She sinks beneath the earth.
Yobva yanyura pasi penyika.
The volcanic blazes out again.
Volcano yoputika zvakare.
And he says, and renews and cleans the earth for the great millennium.
Yovandudza nekuchenesa nyika kugadzirira millennium huru.
He cleans his church during that time.
Vanochenesa kereke yavo panguva iyoyo.
Vanenge vasara vaya ndopavanenge vochenesa kwokupedzisira mandara benzi.
Amen.
He cleans his church during that time for a people to live in here.
Vanochenesa kereke yavo kekupedzisira kuti vanhu vagare pano.
I say I like that, yes sir.
Hongu ndazvida
izvi. Coming a time.
Pachauya nguva.
When it will be great.
Chichange zviri zvikuru.
Closing.
Ndichipedza.
The seal of God.
Chisimbiso chaMwari.
One of these days.
Nerimwe remazuva.
The last Holy Ghost anointed gospel will be preached.
Maridzo yekupedzisira yakazodzwa nemweya mutsvene ichaparidzwa.
One of these days.
Nerimwe remazuva.
The last gun fire. The last gun will fire.
Kuti icharira kekupedzisira.
One of these days.
Nerimwe remazuva.
The last song will be sung.
Rwiyo rwekupedzisira ruchaimbwa.
One of these days.
Nerimwe remazuva.
The last prayer.
Munamando wekupedzisira.
Will be prayed.
Uchanamatwa.
One of these days.
Nerimwe remazuva.
The doors of the tabernacle.
Masuo etabernacle.
Will be closed.
Uchavharwa.
For the last time.
Kekupedzisira.
The Bible.
Bhaibheri.
We closed on the pulpit.
Richavharwa papulpit.
And you will stand in the presence of God.
Tomira pamberi paMwari.
To give an account for what you have heard tonight.
Kuti tizopindurira zvatanzwa manheru ano.
What then?
Zvino chi?
What then?
Zvino chi?
When the great book is opened.
Bhuku guru kana rozarurwa.
What then?
Chi chichazovapo?
When tonight comes on record.
Kana usiku hwanhasi hwazova pazvinyorwa.
What then?
Chi chichazouya?
As we stand.
Tichisumuka.
Nations are breaking. Israel's awaking. The signs that prophets foretold. The Gentile is numbered with horrors encumbered. Eternity soon will unfold. That day. God bless you. Yes, the pastor comes. Mensah.